Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chivabvu 11 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nevaimbova varwiri verusununguko avo vachema-chema vachiti vanoda kuti nhunha dzavo dzigadziriswe. MDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe iri kuparura gwaro rezvinhu zvariri kuvimbisa kuruzhinji kana kuti manifesto kuAmphitheatre muBulawayo mangwana. Mutungamiri weAlliance for the People's Agenda Dr. Nkosana Moyo vanoti nyaya yeuori kwete zvirango zvakatemerwa nyika ndiyo yakonzera kuti nyika ipinde mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasangana nevaimbova varwiri verusununguko avo vachema-chema kumutungamiri wenyika kuti nhunha dzavo dzigadziriswe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vaiva varwi muhondo yerusununguko kana kuti mawovhes vanoti havasi kufara kuti havasi kubatwa zvakanaka nehurumende. Makore makumi matatu nemasere nyika yawana kuzvitonga kuzere. Vati ruzhinji rwavo harusi kurapwa sezvo rusina mari, uye kuti mari dzavanopiwa nehurumende kuti vabatsirikane dzishoma zvikuru. Vapomera vaMnangagwa mhosva yekukomberedzwa nematsotsi, asina hanya nevaivarwi muhondo yerusununguko. Ava vati vane basa nezvigaro chete, sachigaro wemawovhets mudunhu reBulawayo Vasifas Ncube vaudza vaMnangagwa kuti vamwe vavati makoronyera ndivo vakatora zvigaro musarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU PF musarudzo dzegore rino.
Asi matsotsi wanawo pamberi purezidendi ndiwo akukukomberedzai futi kuti usafambe nevako. Purezidendi, maprimary elections akaitika, takaona maresults, tikaona vanhu vechinyunyuta. President, maprimary elections haana kufamba zvakanaka.
Sachigaro wemawovhets mudunhu reMashonaland Central vasame oparirenyatwa vati chikwata cheG40 ndicho chichiri kutonga muZANU PF. Vakakurudzira kuti nhengo dzechikwata ichi dzibviswe muzvinzvimbo zvakakosha mumatunhu akawanda munyika, vachiti vanhu ava vari kudzosera shure zvose zvinenge zvasungwa nevaiva varwi muhondo yerusununguko, zvinobata raramo yavo pamwe nekusimbaradza musangano weZANU PF.
Pane maproblems ewelfare ataurwa, vakasuggestwa kuti mapensions edu anofanira kunge ari above the poverty bottom line. Taikumbira kuti tiwedzere, pekuti tinoona kuti pamunoda kuwedzera mari apa, dzimwe dzenguva munotya the business community iyo inouya netsvimbo ichitirova kumashure ichimbva yakwidza inflation. Tinoona sekuti vanhu havanyatsonzwisisa zviri kuitika muZimbabwe, nekuti muZimbabwe medu ukatarisa maovhetions emuZimbabwe achikombewa nemaovhetions edzimwe nyika dzakarwa rusununguko, tisu varwiri verusununguko vasina chavakawana.
VaMnangagwa vavimbisa kugadzirisa nhunha dzevaiva varwi muhondo yerusununguko, vakavakurudzira kuti vanoshanda zvakasimba kuti ZANU PF igokunda musarudzo.
The current new dispensation kunotete kutsvaka munhu akanga asindiwo veteran. Tese vazhinji apa tiri mawo veterans, saka inyaya yedu atinga kukanga mwi tiriwa munhu vamwe pane vamwe vati dene land levy mahovhiti sakabvisa kana pama toll gates tisabva tichipfuure ndi pama toll gates ndikati iwe chivengo wazviona ka vanhu vaya vanopfuura pama toll gates nemota una vakatizve G40 ichimomu hurumende nomupati imachinery vatara kunyaya yemabarriels yemakomredzi edu akashaya kare kuti ngaiongororwe vemashi west tanzi isu makomredzi tinenge makatapira tinovhura mugwagwa asi hatizofambi kana wapera tikati aiwa hatidhisanei precisely kuti patiri kutadza ndepapi tichitaudzana.
Vamunangagwa vashorawo chikwata cheG40 vachiti chakanga chaendesa nyika kumawere zvakange zvave kuita kuti bumbiro remiteme yenyika risatevedzerwe, vachiti munhu wese anosungirwa kuti acherechedze bumbiro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Tinotenda kuna Frank. MDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe iri kuparura gwaro rezvinhu zvariri kuvimbisa veruzhinji kuti manifesto kana kuti manifesto kuambitheater muBulawayo mangwana. Bato iri rakaitira Congress yaro muBulawayo mwedzi wapfuura rikasarudza utungamiri hutsva mushure mekupokana neMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Mutungamiri Nkomo abata mutevedzeri wamuzvare Kupe vaObert Gutu vakatsanangura zvizere neurongwa hwavo hwamangwana.
Mangwana zhira dzose dziri kunanga kuBulawayo. Guta reBulawayo, the city of kings and queens, guta guru ramadzimambo. Ikoko tichange tine musangano mukuru where the launch of our MDCT election manifesto. We are going to give the people of Zimbabwe the best. Gwaro redu rinonzi iro best. Mutakunanza chaiwo. Best zvireva izvo kuti building an economy to support transformation. Ngavakangana zvose zvaitika kare tava kuvapakurira mutakunanza. Mutakunanza nhopi inotapira mananga kutapira. Mangwana tinenge tichipakura mutakunanza tiri kwaBulawayo tichipa mhuri yeZimbabwe gwaro rinonzi best, building an economy to support transformation.
Ndezvipi zvimwe zvakakosha zviri mugwaro iri zvamuri kuvimbisa veruzhinji?
Handisuda hangu kutaura zvakanyanya ndungamiri nokuti zvazvida kuti tange tapakura kahari yacho inopakurwa mangwana kuBulawayo paamphitheatre. Asi toda kuti muchidimbu ga tinenge tichitaura zvakawanda kunyanyanyanya nenyaya dzezveupfumi hwenyika. Tose tinoziva kuti upfumi hwenyika, nyika yaenda kumawere. Vana veZimbabwe kunyanya vechidoko havana mabasa. Saka tiri kutaura isu kuvana veZimbabwe kuti tichagadzirisa sei maindastri akawa, tichagadzirisa sei nyaya yemabasa kuti tiite create more jobs, tichagadzirisa sei nyaya dzeminda kuti tikwanise kuti vanhu vanoda kurima varime zvine unyanzvi, vachikwanisa kugutsa mhuri dzavo nokutoexporta kune dzimwe nyika kuti vave varimi vane udzamu. Tichange tichitaura zvenezvenyaya yemainfrastructure kuti toziva kuti migwagwa yaondomoka zvogadziriswa sei.
Avo vanga vari vaObert Gutu, mutevedzeri wemutungamiri weMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe, vanga vachitaura parunare naMutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reAlliance for the People's Agenda kana kuti APA, Dr. Ngosana Moyo, vanoti nyaya youori kwete zvirango zvakatemerwa nyika ndiyo yakonzera kuti nyika ipinde mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Dr. Moyo vari kufamba vachisangana nevanhu pakutsvaka rutsigiro vasingaite misangano mikuru, vanoti vari kufara nezvavari kuita uye vanofunga kuti vachakunda musarudzo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7 atanga kuvabvunza nezvemamiriro eupfumi.
Masanctions akaitwa na kuiswa kuisirwa Zimbabwe senyika. Masanctions akaitwa ya inonzi selective, yakaitirwa vanhu vari mugovernment eti pachivanhu kuti vamugabe na grace na vamwe maministers vakanzi ivo savanhu kwete kuti nyika yeZimbabwe ndo vakaitirwa masanctions. Ndo saka vachiwati ivo selective sanctions. Masanctions achiwa akauraya nyika yedu. Zvinhu zviviri zvandataura zvakauraya nyika yedu. Vanhu vasingagoni mabasa, vari kuopowa mabasa avasingagoni kuti ihama neshamwari dzavanhu vari kutonga uye nyaya yecorruption. Tikangogadzira zvinhu zviviri izvozvo chete, nyika yedu inobva yasimukira zvakare.
Vamwewo Dr. Moyo vanoti vanoda kuona muchiita marallies kuvapa matishirt nezvimwe nezvimwe.
Vamwe vanobvunza nyaya idzodzo kuti tipe matishirt tengerere hwahwa nezvinhu zvakadaro. Ndinovataurira inini kuti munoziva chii. Ipapo ndo pamwe patisinganyatsoongorora kuti tiri kutangisa nyaya dzecorruption kubva pamaelections ipapo. Nokuti kana ndichi kutengerai matishirt, ko mari yacho yokutenga matishirt ndaitora kupi? Ndiri kutenga vhoti renyu here? Kana kuti muri kuvhotera munhu wamunoziva kuti achagona basa even kana asina kukutengerai tishirt? Kana ndichitenga vhoti renyu, zvinoreva kuti even kana ndisingagoni basa racho, muchizviona kuti handisiri iye munhu wacho anofanira kuvhoterwa, muchandivhotera nokuti ndakakutengerai tishirt. Tatokanganisa tisati tambotangisa basa racho.
Vamwe vanoti vanoziva Dr. Moyo vari munhu akadzidza zvikuru, akashanda mumabhanga ekunze ane mukurumbira zvikuru, vakaita zvinodadisa. Vari kuti ko zvinorema here kuti vashande nevamwe, nekuti mapata anopikisa anenge ati wandei aya, zvekuti zvinenge zvinotinetsei kuti mukunde musina kubatana.
Ipapo ndogara ndova ndichivataurira vanhu kuti munoziva kuti chii. Isusu tinofanira kunge takanyatsoongorora chinhu chokuti basa ratinoda kuti riitwe nderipi. Tisaite unyope hwekunyatsotsvaga munhu wacho anofanira kutungamirira timu yacho yokutonga nyika inoyi anorigona basa racho. Nokuti nyaya yemacoalition aya, vanhu vari kuda kupana mabasa even vasingagoni basa racho. Isusu vasarudzi vacho, isusu maZimbabweans, macitizens, mavoters, ngatinyatsogara pasi tiongorore kuti basa ratinoda kuti riitwe nderipi. Kana tanyatsoongorora kuti basa rinofanira kuti riitwe nderipi, totsvaga munhu wacho mumwe chete anofanira kutungamirira kuti basa racho riitiwe iroro.
Mutungamiri webato rinopikisa reAlliance for People's Agenda, kana kuti APA, Dr. Ngosana Moyo, vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, Zimbabwe Electoral Commission negweta guru rehurumende Attorney General Advocate Prince Machaya havana kupikisa chikumbiro chemutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma chekuti vapiwe mvumo yekukwidza nyaya yavo kuConstitutional Court yekuti vatatu ava vavandudze mitemo yesarudzo kuitira kuti ifambirane nebumbiro remitemo yenyika zuva resarudzo risati radomwa. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Pasi pemitemo, nyaya isati yanzikwa muConstitutional Court, munhu anofanira kutanga aisa chikumbiro chokuti anzikwe, uye gweta ravamangoma vaChris Mike vati vakaisa chikumbiro chavamangoma mazuva matanhatu apfuura. Vanenge vachipikisa chikumbiro ichi vanofanira kuendesa magwaro avo mukati memazuva mashanu, uye vaMike vati vaZiyambi, vaMachaya neZek havana kupikisa chikumbiro ichi. VaMike vati vave kutarisira kuti dare ripe mutongo waro pachikumbiro chavo. vati vakawana mvumo vachakumbira kuti nyaya yavo inzikwe nechimbi chimbi sezvo mazuva esarudzo ave pedyo. Vamangoma nebato ravo havasi kufara nekuti Electoral Act haifambirani nebumbiro remutemo uye vanoda kuti izvi zvigadziriswe nechimbi chimbi. Vati semuenzaniso ZEC inofanira kunge yakazvimirira asi izvi hazvisi kuitika.
Asi muElectoral Act unowana zvichinzi gurukota rejustice rinofanira kuti riwanikwe rine chekuita mune dzimwe nguva. Ndiro rinotoudza commission kuti iyi nyaya iyi ifambise zvakati nezvakati. Kana iri mitemo inoenderana nesarudzo, unoona kuti gurukota iri ndiro rinopasisa zvimwe zvinenge zvichinzi necommission zvinofanira kuti zviitwe.
Vaenderera mberi vachiti chimwe chisiri kufadza vamangoma inyaya yekuti Electoral Act inopa vano kukwidza musarudzo chete. Mukana wekukwidza nyaya yekudare renyaya dzesarudzo reElectoral Court.
Nodaro tiri kuti isusu pachikumbiro chedu ichi Electoral Act nemwe mitemo inoenderana nesarudzo ngairerutse mashandirwo anoitwa kuElectoral Court, kuitira kuti kana zvisina kufamba zvakanaka zvinenge zvakareruka kune ani naani anoda kuti aende kunokwidza zvichemo zvake.
Vamhike vati kunyange hazvo paine bhiri reElectoral Amendment Bill riri kuzeiwa muparamende hausati wave mutemo uye pane zvimwe zviri kusiyirirwa kana kuti zvakanzi negurukota rezvemutemo hazvisi kuzosandurwa. Vamangoma vati ndosaka vakaenda kumatare.
Wezano vanoda kupasa zvavanoda kupasa, ndosaka takaenda kukoti endi tenge taonawo zvekuti WMDC wekenge wasiyirira zvimwe. Saka zvino zvimwe zvacho zvakarambwa izvi, pane vatiri kutotaura nawo kuti vaendewozve kumatare wachibatsirana negwaro rotenge taisawo izvi.
Vamangoma vati zvikamu zvose zveElectoral Act zvisingafambirani nebumbiro zvibviswe uye chitsambe chasarira kudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaive mutungamiri webato reMozambique National Resistance kana kuti RENAMO vaAfonso Dhlakama vakaradzikwa nezuro kumusha kwavakaberekerwa kuMangunde mudunhu reSofala. Vadhlakama vakashaya nemusi wechina svondo rakapera. Bato ravo rakabhara doma nemugovera wapfuura vao Yusuf Nomade kuti vasanobata chigaro chemutungamiriri webato iri. Vanomade ndivo munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muRENAMO. Sangano reWorld Health Organization rinoti rakagadzirisa zvakasimba kunyuka kwechirwere cheEbola muDemocratic Republic of Congo. Sangano iri rinoti kubva musi wa 4 kubvumbi kusvika 5 chivabvu, vanhu gumi nevanomwe vafa nechirwere ichi uye vanhu makumi maviri nevanomwe vakabatwa nechirwere mudunhu reBikoro. Z Dzimwe nengo dzere chidiki dzezanu PF dziri pasi pechikwata chinozviti Zimbabwe Youth Action Platform dzashoropodza utungamiriri wechidiki mubato iri vachiti hauna zvauri kuita kunyangwe nyika yakatarisana nesarudzo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare sachigaro weZimbabwe Youth Action Platform vatonderai chidawa vati utungamiriri huri kwahusi kushandira bato uye huri kutadza kupa vechidiki gwara. Vachidawa vati vari kupa utungamiriri hwavapupura itogarepi mazuva matatu kuti vagadzirise nyaya iyi.
Youth League vachipinda muofisi vakalonja inonzi ED#GetMyVote. Yaifanenge yakadzika kuma provinces but vakakundikana vanhu vekuma provincial chairman ndo vakahotanga kuzviita zvichireva izvo kuti top 10 yedu ye National Youth League are clueless, hapana zvavanoziva. Vakangopinda mumaofisi kuti vanzi mashefu nenyaya yekuda zvigaro. Chavapa 3 days to shape in or shape out. 3 good days shipping or shape out. Havana kusarudzwa. Takaita consensus tikawirirana. Semaitira takaita consensus iwayo. Changoti yamwe consensus yekuvabvisa. Kana vachida basa ravo, tavapa 3 days yekutiratidza kuti vanogona kushanda. Ngavashande.
Munyori muchikwata cheZimbabwe Youth Action Platform vatinashe mashambo. Vati vatungamiriri vavo havana hurukuro dzavari kuita nevamwe vechidiki kana kutsvagira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa Rutsigiro.
So we are just demanding kuti vakomana varimo kana kuti varume varimo vari munational executive yedu vakwanisewo kuitawo engage vakwanisewo kuengageawo nesuwo mayouth on the ground. Vasanyanyo concentrata on maprimaries or maconstituencies avo avaida kurana because we have a bigger task at hand. Tinoda kuti tikwanise kuhwinawo maelections and we cannot do that kana tine leadership irungofunga kumadoro irungofunga kugara vachiitawo zvavanenge vachiita zvisinei nekusimudzira nekukurudzirawo mukuru wedu wenyika vachiinkluda isiso vechidiki mumaprograms acho.
Izvi zvatsigirwa nemumwe wevechidiki vatinashe mushipe avo vati vechidiki vangadai vatotanga kukurira mutungamiriri webato rezanu PF nzira sezvo urongwa hwebato iri hwakaparurwa.
Tikuchema navo kuti dai vatangawo kuvhurira mukuru nzira pasi handiti vachiinvaita maassociations emayouth ese akavhurwa handiti vachibatsira mukuru handiti pakukampeina. Iyi manifesto yakataurwa mayouth akaincluda mumanifesto itoripo bhurosha yemamanifesto iyo handiti 2.5 million dai vachidza mayouth zvokuita voudza mayouth kokuiwana mabhenki wairi kuisa handiti voinvaita maassociations maassociations mayouth akawanda ari maprojects avada kuita handiti but they have no idea kuti funding yacho vanoiwana sei but iripo yakabudi yakalonchwa handiti. Saka mukuru wedu paakalonja anigajiexpecta kuti youth league yomobilize yochitanga kuita sei kushanda. Vakanyo vakagara vakarelaxa vakamira kuti mukuru aite zvese hazvibatsiri.
Studio 7 yatadza kubata vatogarepi sezvo nhare mbosha yavo yanga isingaiti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Dare remuSouth Africa rasendeka parutivi. Mutongo waro panyaya yekuti mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasachengetedzwe nemitemo kuitira kuti vatongwe nemhosva yekurova gore rakapera tsvara kadenga yekuSouth Africa muzvare Gabriela Engels. Mo Blessing Mujoma anotipa nyaya inotevera.
Dare redzimhosva remuPretoria rapeta nhasi nyaya yanga ichinzika mudare iri yekuti kupiwa kwakaita mudzimai waimbove mutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe diplomatic immunity kwaive pamutemo here kana kuti kwete. Dare raJustice Bashir Vali rati richapa mutongo waro munguva isina kutarwa. Vachipeta nyaya iyi yavange vachinzwa kwemazuva maviri, vaVali vatenda mativi ose uye masangano akabatana mukuunza nyaya iyi mudare. Vati vachapa mutongo wavo mugwaro ravachanyora asi havana kuziva kuti izvi vachazviita rini. vachitaura pamusoro pedanho ratorwa nedare amai vamuzare Enkels, amai Debbie Enkels, vati vanofara nemabatirwo akaitwa nyaya yemwana wavo nemagweta ari kumiririra. Vatiwo vanotarisira kuti kana vakunda, amai Mugabe vachamiswa pamberi pedare redzimhosva vachitongwa nemhosva yavakapara. Vaenderera mberi vachiti kana izvi zvaitika, chichave chiratidzo chekuti hapana munhu anonzi ari pamusoro pemutemo.
I want to be famed for what she did to my daughter, because it was unprovoked. The attack was unprovoked. My daughter didn't do anything wrong to be beaten the way that she was. So I want Grace to pay for what she did.
Ndinofara nemabatirwo aitwa nyaya yemwana wangu. Chandinoda chete ndechekuti amai Mugabe vamire pamberi pedare redzimhosva nekukumbira ruregerero kumwana wangu.
Kunyange hazvo amai Enkels vaudza vatori venhau kuti amai Mugabe vakamboedza kuvapa chioko muhomwe kuitira kuti nyaya iyi ipere, varamba kudoma kuti chakange chiri chemari iyi. Vati vakaramba kutambira mari iyi nekuda kwekuti upenyu hwemwana wavo hwaikosha kupfuura mari. Vati chavari kunyatsoda kuti amai Mugabe vakumbire ruregerero kumwana wavo. Nyaya iyi yakanga yaunzwa pamberi pedare mushure mokunge magweta amuzvare Enkels achimiririra mumasangano anoti AfriForum, Democratic Alliance, Commission for Gender Equality neFreedom Under Law apikisa danho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa gore rapera rekushandisa mutemo wediplomatic immunity kuitira kuti amai Mugabe vasasungwa kana kutongwa nematare mushure mekupomerwa mhosva yekukuvadza zvakaipisisa muzvare Enkels gore rapera munanyamavhuvhu paimwe hotera iri muJohannesburg. Kunyange zvazvo amai Mugabe vanga vasiri mudare panguva yaitongwa nyaya iyi, gweta ranga rakavamirira raramba kutaura zvakawanda maererano nenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Johannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vaimbo vemunyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan vari kutarisirwa kuzoshanya kuZimbabwe kwemazuva maviri. VaAnan vachasangana nemapato ane nhengo dziri muparamende kuitira kuti vazeye nyaya dzekunyatsovandudza mitemo yesarudzo. Mapato matatu ari muparamende anoti MDC yava Welshman Ncube, ZANU-PF neMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora kuti tinzwe zvizhinji.
Few weeks ago, tanga tiri ku Geneva, kwatarasangana na Mr. Kofi Annan pamwe chete ne aimbo wa mutungamiri weku Nigeria General Abdusalam Abubakar. Chikumbiro chedu seZimbabwe changa chiri chekuti vatibatsire kuyananisa kuti muno muite sarudzo dzakachena. Saka vakabvuma, tanga tritese tiri mapato matatu, Kofi Annan vakabvuma kuti kana nguva yavo ikavabvumira vanouya kuZimbabwe. Vanouya kuZimbabwe kuzowitnessa kusainwa kuchaitwa code of conduct nemapolitical parties ese ne peace pledge, kana kuti kuzvipira kuti sarudzo dzive dzerunyararo. Zvinofanira kusainwa nemapresident ese emapolitical parties ese eZimbabwe. Zvakatariswa nevanhu vaimbova vakuru veUnited Nations.
Zvino tiri kunzwa kuti pane rimwewo sangano reZimbabwe Institute richange richibata pamwe chete nere Kofi Annan Foundation. Ava ndevapi ava? Ruzhinji rungangodo kuziva kuti vanoitawo nezvei.
Zimbabwe Institute iboka risina kwarakarerekera rinotungamirwa na Isaac Maposa. Boka iri rino basa raro nderekuda kuyananisa pakaita gakava pakati pemapolitical parties.
Vamwewo vamuri kushanda navo vemamwewo mapato ava vari kuzvitambirawo sei zveurongwa huri kuitika uhu?
Panyaya iyoyi tiri kuwirirana. Ndiri kufara kuti ZANU PF ina mukoma munyaradzi Paul Mangwana, vamangwana tanga tiri tese patakanyora bumbiro remutemo weZimbabwe rakava esuccess. Ivo vanenge vaina vafortune chasi rinovagweta vari member of parliament.
Avo vanga vari mnyori mkuru mbato re MDCT ni otungamirirwa na wa Nelson Chamisa wa Douglas Mwonzora wa chitaura vari kwa Harare. Tabatashika kumagumo echurongwa chedu cha nasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Kwa hizika tisenda.